Izvi zvabuda nhasi apo nyanzvi mune zvegomarara dzasangana pachipatara cheparenyatwo Group of Hospitals, icho change chichitambidzwa mapiritsi eTamoxifen akatsvagwa nesangano reCancerSafe, awo anobatsira kuti vanenge vamboita gomarara remazamu vasazobatwa naro zvakare. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, nyanzvi mune zvekurapa chirwere chegomarara uye variwo vakatanga sangano reCancerSafe, Dr. Anna Mary Nyakabau, vati mushonga weTamoxifen wakakosha mukudzivirira kudzoka kwechirwere chegomarara rezamu, asi vachiti pane vamwe vasingakwanisi kutenga mushonga uyu, uyo unonwiwa kwemakore ari pakati pemashanu negumi.
Uyu unoshanda kudzivirira kuti cancer isadzoke kune munhu anenge apedza kurapwa. Saka munoziva pachivanhu pedu nyaya yekudzivirira iyi kazhinji hatinyanyoikoshesa. Saka CancerSafe nemamwe mabazi vachibatsirana neMinistry of Health parenyatwa hospital nevanodawo kubatsira mafamasisti nemamwewo makambani akaisa mari dzavo, takaisa musoro pamwe chete tikatenga mushonga uyu.
Vachitambira mushonga uyu pachiitiko ichi, mukuru weradiotherapy pachipatara cheparenyatwa Group of Hospitals Dr. Notando Mutizira, vati
mapiritsi aya kazhinji tichi kana munhu achinge apedza mamwe matreatments akanangana necancer anosangana chemotherapy, radiotherapy, surgery, kana munhu achinge apedza izvozvo anozoiswa patamoxifen kazhinji kwemakore 5 dzimwe nguva zvichienderana nekuti chiremba vari kufungei pamusoro pemurwere kana kuti vaonei maererano necancer. Vamwe varwere vanogona kusvika even 10 years pamapiritsi wayo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, vaitai mabasa bopoto avo vakatobviswawo rimwe zamu nekuda kwegomarara iri uye vativapa mishonga yeTamoxifen, vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti chirwere chegomarara ichi chirapwewo pachena munyika, pamwe nekuona kuti michina yekushandisa iripo.
Kuti hurumende yaudzwawo chii polisi yekuti kana kuti vari above a certain age kana kuti cancer since iri kuspreada fast iunzwewo fanike zvinongoitwawo mwewo madrugs ai in other countries kana vabhadhara cancer drugs but isusu tirokubhadhara zvekuti hai zviri kutidhurira paupenyu. Vawandise michina yakawanda maregions, hazvinetse one kubulawayo one kwamutare one kugweru vanhu vese vari kufamba kubva bulawayo kuuyawo vouyawo kudzwa kunzi mushina wakafa unozinzwa sei.
Vataura pachiitiko ichi vakamirira munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Jacob Maunganidze, vati
government nemapartners ari kubatsira kuti Tamoxifen iwanikwe pachena zviri nyore. Mishina iri kugadziriswa, government iri kutarisa on maoptions ekuripeya iyo yacho uyezve nekuunza mishini mitsva and this zviri paadvanced stage yekuti mishini mitsva yeuyi.
Mishonga yapiwa chipatara cheparenyatwa inonzi ichabatsira vanhu mazana matatu nemakumi maseve kana kuti 380 avo vasingakwanisi kutenga mishonga iyi kwegore rose. Gomarara rezamu rinobata zvese vanhukadzi nevanhurume, asi kumadzimai rinonzi ndiyo mhando yegomarara inoteverera gomarara remuromo wechibereko mukuraya madzimai zvakanyanya munyika. Mwedzi uno waGumiguru, mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repazamu kana kuti Breast Cancer Awareness Month. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.